makumi mana nevatatu vevanhu vafa ava vasira paititi vataona iyi munhu mumwe chete akazofira kuchipatara cheparenyatwa nhasi masikati vamwe vanhu vanosvika makumi matatu vakuvara patsaona iyi vazhinji vevakuvara vari kurapwa pachipatara chechinhoi nekaroi mumwe wevapona mutsaona iyi vatapi vasande vati tsaona iyi yaitika apo bhazi reking lion iro ranga richibva kuharare richienda kurusaka zambia ranga richimhanya zvakapfurikidza mwero ndokuputika vhiri rekumberi ndokubuda mumugwagwa ndokusvikorovera pamuti vasande vati vakamboedza nevamwe vavo kuyambira mutsvairi webhazi kuti ari kumhanya zvakanyanyisa vari mubhangeti asi vanoti mutsvairi akaisa zvimiti munzeve
bhazi raimhanya richibva kuharare dhraivha takamuudza kubhangeti but dhraivha haana kuzireva haana kuzivisa mbirini dzake akangoramba achingomhanya tikapfuura mese muno muchinhoi taitofunga kuti patakasvika mukaro yake tarisesi mukaro uyu haana kana kutombozorora akasvika achipfuurira vataenda taenda tinosvika ko kumakunhingirini kwarazobuda anenge akarara dhraivha ndobva achinotsika just to draw on coming kunze atobuda mutara ndobva akazovhunduka achidzorera mota murodhi ndopakachekwa tai nemetafodeijinerodinparatongobuda rakadaro
vasande vatsipa bheuka bhazi ivo neshamwari yavo vakwanisa kubuda nepamusoro pebhazi sanga pabooka ndokuzoyamurawo mamwe madzimai maviri
after that inini ndakazobuda ndakava ndine frendi yangu yandaive ndinayo mubhazi imomo so ndiyakaona kuti pamusoro pebhazi pakavhurika ndobva atonoti tapiwa hatibude neapa iye ndobva atotungamira kutobuda nepamusoro paipa aiva akatirepwa gumbo ndobva ndatomubvisa gumbo rere abuda panze ndobva atonotidhonzawo ndobva tabuda mabudira tikazoita tikazodhonzawo mambuya vechipiri ndobva tabuda tichipiri
mitumbi yose yevafi yaiswa muimba inochengeterwa vafi pachipatara chemuchinhoi hama dzevafi dzaungana pachipatara vachitarisa nekuzivisa mapurisa hama dzavo kana vachinge vadziziva mumwe wevaona hama yavo vatalendi muziya vari chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vakakwidza sekuru vavo bhazi manheru mubhangeti asi vazoponerwa vachinzi vaita tsaura yemumugwagwa kwave kuedza
ndizukuru vangu vanonzi thompson mbanga takatomuperekedza nezuru ari vakumba kusvika mubhangeti vakwira bhazi kuendawo patazofonerwawo kumanzokoedza kunzi aita akidenta ndopatazofona zvichinzi aita ari critical saka patazofona bheki svika nzi ashaya
gurukota rezvedunhu remasvonaland west vafa pachidarikire vati dunhu ravo rinoshushikana neuwandu hwevanhu vafa vachiti vanoita zvemitemo vanofanirwa kuomesera zvakanyanya vose vanotyora mitemo yemumigwagwa vachidarikire vati kana zvichibvira mabhazi anofanirwa kurambidzwa kufamba manheru sezvakaitwa motokari dzinotakura zvinorema gore rapera mwedzi uno rimwe bhazi reking lion rakaita tsaona kudivi rekuzambia rikauraya vanhu vatanhatu ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine apa chigoriwa